inini vanhu vangu 50 vari kuenda mangwana ini nezoenda musiwa 19 vamwe vakabvako zuro anzi yakakona kupinda ndipiti vakarwara
saka chaji inenge ichitongwa nayo inenge ichinzi chii mhosva inenge ichitongwa vanhu nayo inenge ichinzi kudini
mhosva inenge ichitongwapo ndeyekunzi makagara zviri kunze komutemo magara zviri kunze komutemo makambopuwa maviction order mukasabva
saka vanonzi vabatwa nemhosva vari kutongerwa mitongo yakaita sei
vamwe vandakahwa vakati vatongwa vakanzi $100 yemhosva
asi kuseri kwekutongwa kwacho ikoko nekubhadhariswa mafaindi iwayo vanhu vanozowana mukana here wekudzokera kunogadzirisa zvinhu zvavo kuminda uku
zvokwadi kana vanenge vatopiwa madhezi vanotongonzi vabvi so kwabhuka vose vakatopasirwa vakatoti vavatonzi vabvi
hakunawo magweta here kana vamwe vanorwirawo kodzero dzevanhu vari kubatsira kukumiririrayo
ya vanhu vari kubatsira chaizvo magweta iwayo ari kumanyamanya veinenhaizi vari kumanyamanya vamwe vekete vari kumanyamanya asi nyaya yandoona iri kunetsa ndeyekuti kuda pamutemo umwe mitemo yakazongodhikadhika hane nemuconstitution tinowana imo zvekuti hapana sabhuku hapana she handiri maona mange mamirire nyaya
iko kugara kwose kwamanga muchimboitwa makagadzwa naniko zvozochinja nhasi kudai
zvidei tingoti sabhuku hakuna sabhuku pasina she sabhuku inofanira kuvapo she aripo asi she unonzi hana mhosva iye sabhuku ndoone mhosva ndopatiri kushaya kuti mutemo rudziviwo kuti munhu sabhuku achisa vanonesa munzvimbo mashe handidi asi she unonzi ngaana mhosva ngaabvi sabhuku ndiyo nemhosva ndiye wakavakisa vanhu ndiye unosunga sabhuku